Manerata na kamuri ya Zimbabwe. Ino ni Studio 7.
Tishitete nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu kubvumbi 10/2019 nguva dzava 7 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vokumbira vemabhizimisi kuti vavake zvivakwa zvakaparadzwa nemafashamu eCyclone Idai kuManicaland. Sangano reUnited Nations reInternational Organization for Migration rinoti uwandu hwevanhu vafa muZimbabwe hunodarika mazana mashanu, kunyange hazvo hurumende ichiti vanhu vafa nekuda kwedutu mupengo iri hunosvika pamazana matatu nemakumi mana nevana. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vakumbira vemabhizimisi kuti vabatsire nekuvaka zvikoro, zvimbuzi, dzimba, makirinike nemigwagwa izvo zvakaparadzwa nemafashamu eCyclone Idai kuManicaland. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Vashitaura vemabhizimusi pachiitiko chaitirwa paState House nhasi, vaMnangagwa vakumbira vemakambani ari munyika kuti vabatsire kuvaka zvikoro, migwagwa, makiriniki nedzimba munzvimbo dzakawirwa nedambudziko remafasha muEcyclone Idai. VaMnangagwa vati kunyange hazvo vari kufara nerubatsiro rwavari kuwana sehurumende kubva kuhurumende dzekunze, vedzisvondo, masangano anobatsira pamwe nevanhuwo zvavo. Pane basa rakakura kwazvo rinotodawo vemakambani emuno kuti apindire. Vakurudzira vemakambani kuti vasarudze zvikoro, migwagwa nemakiriniki zvavanoda kuvaka, vozivisa hurumende yavo.
We as Zimbabweans must stand up.
Isu sezvizvarwa zveZimbabwe tinofanira kusimuka totarisana nedambudziko iri, tozongotsikirwa nekunyaradzwa pamwe nerubatsiro kubva kunze kwenyika. Tinovimba kuti tinofanira kusimuka sevanhu, sehurumende uye semakambani akazvimiririra.
VaMnangagwa vati zvimwe zvikoro, kusanganisira dzimba dzevagare vakawirwa nedambudziko remafashamu, zvichanovakirwa pane dzimwe nzvimbo itsva, kwete kuvaka panga pane zvikoro nedzimba idzi, sezvo vachiti zvivakwa izvi zvinogona kuparadzwa nemafashamu kana akaitika zvakare, sezvo zvainge zvakavakirwa munzvimbo dzakadzikira dzinokurumidza kukanganiswa nemafashamu. VaMnangagwa vatiwo hurumende iri kushanda navana mazvikokota kuti vaongorore kuti chii chaizvo chakakonzera mafashamu aya. Vati vari kushamiswa nedzimwe mhando dzematombo akaonekwa muchimanimani avanoti hasati ozivikanwa kuti matombo rudzii. Vatiwo mamwe matombo makurukuru achakatsikirira vanhu, uye sehurumende havana zvikwanisiro zvekuti matombo aya abviswe paonekwe kuti pane vanhu vangani vakatsikirirwa. Gurukota rezvematunhu uye vari sachigaro wekomiti yehurumende iri kutungamira kubatsirwa kwevanhu vakasangana nedambudziko remafashamu vaJulai Moyo vatiwo zvakakosha kuti vemakambani vabatsirewo.
Pane zvakasakadzwa nemvura iyi necyclone iyi zvinoda kuti zvigadzirwe zvakawanda. Zvimwe zvikoro nhasi tatichapila kuteno vanhu vadhokta chikoro, nokuti zvikoro zvakavhagwa iye zvino, saka toda kuti zvivhugwe vanotanga zvikoro.
Zvichakadai, vemabhizimusi vanga vari pamusangano uyu vavimbisawo kuti vachaita zvese zvavanokwanisa kuita mukubatsira hurumende kuitira kuti vanhu vakawirwa nedambudziko remafashamu iri varerukirwe neupenyu. Mumwe wevana muzvemabhizimusi ava avo vanga vakamirira sangano revemabhizimusi vakaumba homwe yekubatsira vagari vekumanika lende ava iri kudaidzwa kuti Reboot Fund vashingi munyeza vati vatounganidza mari inodarika mamiriyoni makumi matatu nemanomwe madhora.
Takareza by pledges yezvinezvi 38.7 million RTGS dollars. Ndo dzaamo mugaba kare. Target yedu ndeyekuti tiraise 100 million. Asitofungatosvika ku100 million.
Sachigaro wesangano renhabvu munyika rePremier Soccer League vafara ijere. Vati sangano ravo richavaka chikoro chechimanemane secondary kuti chidzokere pachaive uye vachaita zvese zvinodiwa pachikoro ichi. Mutungamiri wekambani yeDoves vatalent mazivisa vatiwo kambani yavo ichavaka patsva zvikoro zvina munharaunda yechimanimani. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Vamwe vagari vekuchimanimani nechipinge vanoti vari kutambira zviri kutaurwa nehurumende zvekuti hama dzavo dzinosvika mazana maviri nemakumi mashanu nevasere dzisiri kuzivikanwa kuti dziripi kubva zvakavhiringidzwa dunhu reManicaland nedutu mupengo recyclone Idai dzave kuiswa pavanhu vakashaya. Gurukota rinoona nezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vanoti hapachisina tarisiro yekuti vakashaya vachawanikwa vari vapenyu. Sangano reInternational Organization for Migration rinoti uwandu hwevanhu vafa muZimbabwe hunodarika mazana mashanu. Vanoti mai Mutsvangwa vanotiwo hurumende yave kungobatsira kutsvaga mitumbi kuti iradzikwe zvakanaka. Vamwe vane mwana akashaya aidzidza pangangu primary school kuchimanimani anonzi Boniface aive nemakore gumi nematatu ndiva Sudet Takawira vatataura navo nhasi.
Mwana wasaita musi wa 15 March iri nguva yemanhu iri kutangira kuma 8 o'clock saka angotorwa tiri mumba neguyi hatina kukwanisa kumuona akatorwa ari tu. Vanhu vati ndiye takazononga afa the following day hatisati tamuona.
Saka muchiri kuenderera mberi muchimutsvaga?
Ya, tiri kuenderera mberi nekutsvaga zvese.
Tanzwa hurumende iri kuti haichatarisire kuti vanhu vose vakashayika ava panguva iyoyi vachawanikwa vari vapenyu. Chayakuita iko zvinezvi kungobatsira kuti itsvage mitumbi. Muchine chivimbo chekuti munoona mwana ari mupenyu here kana kuti makungotsvagawo mutumbi?
Tinotarisire kuti mwana tichakwanisa kumuona ari mupenyu hatisinaba. Asi zvitakungoita nezvedai taikwanisa kuti tikwanise kuonawo pane bhodhi yake timuchengetewo semachengetero akaitwawo.
Takanzwawo vekuSouth Africa vachiuya nembwa dziya dzinofunidza kana paine mutumbi wemunhu. Imbwa idzi dzakambosvikawo here kumusha kwenyuku?
Ya, dzakatangira kungangu kuite kuchimanimani ndoko dzakatangira. Asi hadzina kukwanisa kuloketa kana bhodhi yemunhu hwani akafa. Dzaingoita dzaikwanisa kungotemba pasipo pabu dzozwa kuti pane chimere chii. Osi aisa mapegi kuti apa pane something chetiri kutarisa kunge tii kuti munhu kana kuti. Vongotenderera nzvimbo yedzese vakamaka about 15 positions. Apedzomaka 15 positions idzodzo mukucherwa kwadzo. Hapana mutumbi wemunhu kana hwani wakabuda pachena. Asi mumwe wacho maingobatwa huku dzakafa. Nedzimwe dzese dzakabuda dziri mheni mbiri. Nemaseji akaputika.
Saka imi muri kupi? Muri kuwadhani kunzvimbo ipi?
Ward 15 kuchimanimani mungangu.
Mugari wekungangu kuchimanimani vaSudet Takawira vachitaura vari parunhare vari kungangu kwakare. Vaimbova sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvemigodhi vatemba muliswa nhasi vaudza komiti yeparamende iri kuongorora nyaya yehuori yavari kupomerwa nevamwe vavo kuti muzvina bhizimisi vaShepherd Tundia munhu anoita zvechitsotsi uye vakatovarambidza kutaura pamusangano wavakaronga pakati pavo ivo navatundia nenhengo dzeparamende namuzvina bhizimisi vaJames Ross Goddard. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Vachipa uchapupu nhasi kukomiti iri kuvaongorora vamuliswa vabvuma kuti musangano wavakapinda wainge warongwa navatundia avo vainge vavimbisa vaGoddard kuti vaikwanisa kubatsirwa nekomiti yezvemugodhi kuwana kontrakt yekuchera marasha kuwange. Asi vamuliswa vati vakaudza vaGoddard kuti havana rubatsiro rwavaikwanisa kuvapa uye vaifanira kunoona gurukota rezvemutemo sezvo kambani yewange Colliery yainge yave pasi pegurukota iri nekuti yainge yave kuvakirwa kuakiridzwa kana kuti reconstruction pachirungu. Vamuliswa vati vakarambidza vatundi ya kutaura nekuti munhu wavanoziva setsotsi uyewo munhu aimbenge apa umboo kukomiti yavo mairano nezvaiitika kukambani yewange.
He's a criminal, he's a con artist, and I will not be in a meeting where there is somebody that I don't trust.
Varamba kuti vakakumbira mari yechoko muhomwe uye vati vakakatya mazwa kuti vaGodard vaida kubatsirwa nemunhu akaita savatundia ivo vari munhu anozviitira mabhizimisi ake uye vachizivana nemutungamiri wenyika. Vamuliswa vaLeonard Chikomba veZANU PF, vaPrince Vanda navaAnele Ndebele veMDC vari kupomerwa mhosva yekukumbira zviuru mazana mana zvemadhora semari yekuti vabatsire vaGodard kuti vakwanise kuwana contract kuwange. Asi vese varamba izvi vachipawo humbo kukomiti iyi vachikomba varamba kuti vakakumbira mari kuna vaGodard vachikomba vati vatundira vane chikwereti chavo chemadhora zviuru zviviri nezana remadhora ekuAmerica uye vakaenda kumusangano navaGodard sezvo vainge vaudzwa navatundira kuti vaGodard vainge vauya nemari yekuzovabhadhara. Vati vakaperekedzwa navaSivanda navaNdevele kunotora mari yavo uye vainge vasingazive kuti vaGodard vaida kutaura nezvekuwange. Vativo vakazokoka vamuliswa sezvo vaiziva kuti vatundira munhu anoita zvechitsotsi.
Nyaya yemari vaiziva kuti yakatawa kumukomiti saka vaiziva zvino vatati vandevese vatoya sheba zvitsotsi nekuziva zvitsotsi nemiya.
Vachikomba vabvuma kuti vainge vapa vaGodard account yavo nokuti vainge vaudzwa navatundia kuti ndivo vaizobhadhara chikwereti chavo. Vati vanobva vese kugokwe navatundia uye vaitomboda kuvasungisa asi vakuru vakati vasamusungisa sezvo ari mwana wekumusha. Vatiwo havasi kufara kuti vave kushungurudzwa nenyaya yekuti vatundia vari kuramba kuvapa mari yavo kubvira muna 2011. VaSivanda varambawo kuti vakakumbira mari yechoko muhomwe kubva kuna vaGodard vachiti vakaperekedza vachikomba kuenda kunotora mari yavo kuna vatundia. Vati vakatozoziva nezvenyaya yekuti vainge vakumbira choko muhomwe munyaya dzaibuda muHerald uyewo pavakashedzwa nemapurisa.
What I heard was from Mr. Tundia as we were walking down from the offices of Mr. Godard saying that murunga bvuma kubhadhara mari yako.
Nezuro, vatundia vakaudza komiti kuti nengo dzeparamende idzi dzainge dzisina kutsvaga chioko muhomwe kuna vaGodard asi kuti vachikomba ndivo vaida loan kubva kuna vaGodard. VaGodard nezuro vakaudza komiti kuti vainge vakumbirwa $400,000 navatundia ichinzi yaidiwa nenengo dzeparamende idzi. Vati vakaramba kubhadhara mari iyi uye vakazonoudza mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaKembo Mohadi izvo zvakazoita kuti ibude pachena. VaGodard vakati vatundia vainge vakavaudza kuti vainge vatumwa nemutungamiri wenyika kuti vagadzirise zvinhu mukambani yeWange Colliery. Komiti iyi iri kutungamirirwa naIshe Charumbira yapedza kunzwa umboo nhasi uye ichazeya zvayanzwa yozonyora gwaro raichatura kudare reparamende. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vari kuratidzira muSudan varatidzira pedyo nemuzinda weMauto muguta guru renyika reKhartoum. Aka ndeke chishanu vanhu vachikurudzira kuti mutungamiri wenyika iyi vaOmar al-Bashir vasiye basa. Vanhu vemuAlgeria vapinda mugwagwa yemuAlgiers vachiratidzira kusafara kwavo nemunhu asarudzwa kuti ambobata chigaro chemutungamiri weparamende vaAbdelkader Bensalah vachitiwo vose vezvematongerwo enyika vanofanira kusiya basa. Pave nemaoniro akasiyana pamusoro peurongwa hwehurumende hwekuti ichapa magwaro ekuzvarwa pamwe nekufa kuvanhu vakavhiringidzwa nemhirizhonga yeGukurahundi iyo yakaurayisa vanhu vanodarika zviuru makumi maviri mumatunhu eMatabeleland neMidlands. Hurumende yakazivisawo kuti ichabatsira mukufukunura nekuviga patsva kwevakashaya munguva yeGukurahundi iyi. munyori mbazi rezvemutemo amai Virginia Mabhiza vakazivisa nezuro kuti hurumende ichatorawo matano ekudzivirira vakakanganiswa negukura hundi kuti vasununguke kutaura zvakaitika kwavari. Izvi zvasimudza mutauro muvanhu vamwe vachiti hurumende inofanira kungodya imbwa hono kuburikidza nekungobvuma kuti ndiyo yakakonzeresa kuurayiwa kwevanhu yokumbira ruregerero. Vanoongorora zvematongerwo enyika uye vachitungamira sangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ uye vari nhengo yeMDC Dr. Takavafira Zhou vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti hapana chitsva pane zvose izvi sezvo hurumende yava Robert Mugabe yaingopawo vimbiso dzakadai asi pasina zvaizoitika kubatsira vane dambudziko.
Ndofunga Zimbabwe inonyatsoziva kuti new dispensation e-government inoda kufambirira mberi isingadzokeri kumashure. Saka this is a positive move kuno mwana woga woga womuZimbabwe, nokuti hazvigoni kuti munhu atambure ari munyika make. Saka hurumende kana ichinge yaona kuti dambudziko rakaita saroro rinogadziriswa sei, haleluya, zvinhu zvakanaka, zvinhu zvinotambirwa nomunhu wese muZimbabwe.
Pane vari kuti dai hurumende yangobuda pachena kutora yatingati responsibility nekukumbira ruregerero kuti ndo yakakonzeresa kufa kwevanhu ivava, kuti nyaya iyi gadziritsike ichingobuda pachena vachifananidza nezvakaitwa kuRwanda, imi munoti
dambudziko rina maZimbabwe vakati wandi especially vanoongora nezvepolitics nderokuti havadi kufambira. Ndofunga gore roga roga muno muZimbabwe tinocelebrata musi wa22 December yatinoti Unity Day. Ndiyo saka muchiona nhasi kusina chinhu chinonzi ZANU, kusina chinhu chinonzi ZAPU, asi tava neZANU PF, epati iri kufambira mberi inogadzirisa zvinhu muZimbabwe.
Ko, nyaya yekuti zvagara zvichingotaurwa nehurumende kubva kare kuti nyaya yegukura hundi yakutariswa vanhu vachibatsirwa vachidi, asi hapana chinozoitwa, hanzi zvinongoperera mukanwa.
But anenge achiraisa those issues ika anofanira kuenda to the responsible authority. Izvi hazvisati zviri zvinhu zvinokwanisa kuansiwa nomunhu wani kana kuti nani, kana zvinopfungwa nomunhu wani kana kuti nani, asi kana chiri chishuviro chemhomho yeZimbabwe, iyezvi zvinofanira kuti zviitwe.
Tine urombo vateereri vanga vachitaura avo vanoongorora zvematongerwo enyika uye vari nhengo yeZANU PF vagadzira chirumhanzu vanga vachitaura vari parunare muHarare naJonga Kandemiri. Iko zvino regai tikupe imwe hurukuro yaitwa naJonga naDr. Joe.
Ndofunga Zimbabwe inonyatsoziva kuti new dispensation
dambudziko ririko ndeyekuti izvi nevamugabe varipo ndozvavakambotaura. Ava vamunangagwa vaakungodzokorawo zvakambotaurwa navamugabe. Vanhu vanonakirwa nokungotaura zvakanaka kana vasangana kuti vaenda kumatebhereleni, asi pane mutsauko pakutaura nokuita, nekuti hurumende yeZANU inozvikamwa nokutaura zvimwe zvakanaka asi isingazoziiti. Saka hationi zviri zvinhu zvichazoita, asi ndingati zvinhu zvakanaka kuti vana vakawanda vana vabereki vakatsakatika vasina mabirth certificate vakwanisewo kuwana mabirth certificate, nokuti iko zvino mutemo unonetsa kuti awane birth certificate haana baba haana mai.
Tingati here iro danho ratorwa nehurumende iri kutambira kuti hurumende ine chekuita nekufa kwevanhu ivava, nokuti vakawanda vari kuti dai pakumbirwa ruregerero kana kubudiwa pachena?
Dambudziko ratinaro ndokuti hatizivi kuti vaizvitandiwa nani, hatizivi kuti vanga vatumwa nani. Kana hurumende ichida kuita danho rakanaka inofanira kubudisa pachokwadi kuti ndiani waituma vanhu ava kuti vanouraya, uyezvo ndivanani vakauraya vakawanda. Chita Truth and Reconciliation Commission, because hatingangokangamwira ani ndakaurayirwa hama. Tofanira kuziva kuti uyo waiuraya aiurayire hama yangu, uye anga atumwa nani. Toopena mahunzu aya andourwa mukati, tomaklina kuti kana akuvhara akupora anopora zvakanaka asingasiurwa mukati. Saka marwadzona vanhu aya hatingaone angapera except kuti vaziva kuti ava vakafa apapa vakaurayanangana.
Vanoongorora zvematongerwo enyika uye vari nhengo yeMDC vatakavafira Joe vachitaura vari parunare vari kumasvingo naJonga Kandemiri weStudio 7. Utungamiri wevanhu kadzi hutsva wemovement for democratic change kana kuti MDC mudunhu reBotswana hunoti huchashanda zvakasimba nechinangwa chekusimudzira vanhu kadzi muupenyu hwavo. Shingirai Madondo anoti panyaya inotevera.
Satigaro Women Assembly MDC mudunhu diki reBotswana Mai Judith George vanoti vachaparura zvirongwa munguva pfupi inotevera. Zvakanangana nekusimudzira vanhukadzi muupenyu hwavo.
Tanga titori neurongwa hwekuti kana tasangana toda kutosangana tiende nzvimbo dzakafanana ne kuGWST nekuno kutokwene kunomira matruck uko nekumukotsani kunomira vanhu vanozvitengesa mimi titoone kuti tigataure navo here nenzira ipi yatichataura navo kuti vatinzwisise and then tovaisa mumusangano. From there musangano tinopota tichitaura navo zvakanaka tichivadzidzisa kuti vasiyane nezvavari kuita.
Sebato guru rinopikisa muZimbabwe Amai George vanoti MDC inofanira kuratidza kuti inokwanisa kutonga kuburikidza nezvirongwa zvinoburitsa vanhu muurombo.
Is either kuti vasingatarisiri vari kuti vanozvitengesa chete. Kune vamwe vanenge vachida mapeace jobs, kune vamwe vanenge vachida kushanda kana mabasa akasiyana siyana, kune vanhu vane masetifiketsa avo. Saka tinenge takatarisira kuti vanhu ivavo vange tinge tichagara pasi semenuing yese kutogara pasi sedistrict tese ma leaders and then we start to talk about that all those issues. Kuti tonotenga zvifambisese.
Vachambosarudzwa semutevedzeri wekomiti yevechidiki yeMDC mudunhu diki reBotswana Muzvare Talent Kolamboni avo vane makore 23 vanoti ruzhinji rwevechidiki ruri kurarama upenyu hweumbavha nekuita zvepabonde nokuda kwekushaya hurumende ine hanya nevanhu.
Sevana vechidiki takabva like muZimbabwe tichida kudzidza and then vamwe havana kupedza nekuda kwesituation iri muZimbabwe. Vamwe ndovakapedza but havana chavakabuda nacho and vamwe ndovakapedza vakapasa but mabasa hakuna.
Muzvare Kulamboni vanoti vakafuratira kumusha kwavo kugokwe nokuda kwekuti nzara yakanga yovatambisa chamutengure apawo vabereki nevanin'ina vavo vachida kuenda kuchikoro.
And then we came here kuBotswana kuti tisvake mabasa. Mamwe ari kuwanikwa, mamwe asi kuwanikwa. So topesa vamwe vechidiki sevakomana they are doing drugs. Vechidiki vasikana vari kupinha mabhawa nekuzvitengesa.
Satigaro weMDC mudunhu diki reBotswana vaJohn Pamire vanoti vachaedza kushanda nesimba nechinangwa chekukurudzira zvizvarwa zveZimbabwe kuti zvinovhota kuitira kuti hurumende ichinje.
Saka taungoti sezvo executive yaipo taakufunga manje kuti tichibuda tichiendawo kuna Namahalape, Lobatse, Francistown tichiseta mabranches kuitira tichitanga kubata vantu wane vanhu vakati wandei. Takazokwanisa kuti tipuhwe DCC status. Saka zviripo ndezvekuti now challenge yataanayo ndeyekuti tichidi tanga kudi kuunganidza vanhu vange vanofanira kuti vadarike nhamba yatakakwanisa kuti patakatanga takaunganidza vashoma vatakakwanisa kuti vaende kunodi kunovhota. Saka toda kuedza kuti tione kuti tingawana nhamba iyo yese ingakwanisa kuti izive here nezvemusangano wedu munoMbozana. At least tikakwanisawo kuri kuti tisvikewo more than million zvinokwanisa kuti zvidi zvikwanise zvigonotipawo change.
Vakatsarudzwa semurongi wemisangano vaElliot Mavoko vanoti shuviro yavo ndeyekuona ruzhinji rwezvizvarwa zveZimbabwe uro runogara muBotswana ruchienda kunovhota musarudzo inotevera.
Tinomboita kuti tinge tiri muno chii because kuva kwedu muno idambudziko redu neidambudziko ravo zvakare senyika. Hatifani kunge tiri vashanyi vanouya nenhamba yatiri nayo muno muBotswana zvokuti tinotoita almost 50-50 nepopulation yavo. At least vanaifanira kuuya kunoshanya vachidzokera musha kwavo handizvo. But now mamira zvakaita ndeyekuti kuZimbabwe hakusikugarika zvakanaka, upenyu huri kurwadza. Saka ishungu dzekuti tirwire nyika yedu but at the same time watinawo watigere munyika mavo vanzwisise kuti kana tichi tiri kurwa we don't mean like we want to cause harm in their country. We are just trying to mobilize our people kuti next election iri kuuya 23. We know that everybody anenge ari redo try guys. That one is a national process. You know doubt munhu mumwe nemumwe anga achiita chidano chake.
Bato reMDC riri kuita makongress ayo mumatunhu ayo 13 segadziriro yekuita congress huru mwedzi unouya. Botswana iri pasi pedunhu guru reSouth Africa. Kusvika pari zvino matunhu makuru matatu anoti Matabeleland and South, Matabeleland and North neNorth America akaita makongress avo mukupera kwesvondo uye ose ari matatu akadoma mutungamiri webato vaNelson Chamisa kuti vave mutungamiri anosarudzwa pakongresi ichaitwa mwedzi unouya. Uwandu hwezvizvarwa zveZimbabwe zvinogara nekushanda muBotswana
hunodarika milioni imwe chete. Ndakamirira Studio 7 ndiri muKhaboroni muno muBotswana, ndini Shingirai Madondo.
Iko zvino tomboenda kuna Marvelous achitipa zviri kutaurwa nevatereri vedu padande mutande reFacebook.
Pachirongwa cheLet's Talk ngati kurukurei nhasi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Tanga tiri kutarisa zviri kutarisana neavo vari kunzvimbo dzakawirwa nedambudziko redusu mpengo reCyclone Idai.
Makadi iko vanhu veku studio. Nindini mbuya mberi ndiri muno mujoni muno musoweto. Ndakagumbuka kusvika pakupedzisira kuti ivo ndo vabati vevanhu, vatungamiriri. Voba zvinhu zvevanhu vanotambudzika chokwadi. Votora zvinhu zvevanhu vanotambudzika vachiba. Mwari haazvibvumiri zvakadaro. Dai Mwari vapindira, pawanika vanogona kugova zvakanaka vasingabi. Mwari ngavapindire. Mwari ngaite tsiti nevanhu vekuchimani mani. Nekuda kwekuti kana vanhu vachipa zvinhu zvapiwa varombo, iwe uri mupfumi, unoda kupfuma kusvika munzara here?
Makadi vashamari veStudio 7, starangu ndonzi Timan. Ndiriwo wako ndichisununguka chaizvo nemanzwiro andinoita zvinzi vamwe vakaba chikafu vakazobatwa, vane zvikafu kune vamwe vanenge vari kusungwa. Zvinhu zvinofadza zvinoratidza kuti vanhu vanenge vachiita zvinhu zvavo nemazvo, mapurisa anengashanda nemazvo.
Ndiri kuSouth Africa. Ndaitoona sekuti maNGO dai kuti maNGO vanhu vakaita vana Red Cross vazvo takaona vana Macheso vana Bobo Macheso vachiita kutambidzwa nechikafu. NGO vana African ndo vanosvipinda kuzodzika pasese kune vanhu. Nekuti izvozvi zvese zvinoitika takatozviona mazuva etaitokura taitonyirina chikafu kwazvo hautombopuwibwe zvakaomarara musoro. Tandinoziva ukaba kuende kuRed Cross tambira chikafu kuRed Cross hauendi wakapfeka nhumbi dzebati ende haana bato rawakarerekera. Nekuti zvinorwadza kuti isisu atikuma kuSouth Africa hatiutsikirirwa nezonophobia. Tatumidzira chikafu kumusha vanhu vakupfeka matisheti. Tisheti takatizva yacheye ndiye aunditekeni ndakakutumira kuchikafu. Akomana akubaziva takazvi. Saizvozvo vabva vapedza vabasoja varara kutuma vakazvoita vati akomana kubva vati kurupiswa makukarupisa kumusana umu.
Inini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 p.m. nhasi cheDiaspora Forum tiri kutarisa nyaya yeGukurahundi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Zongo edia pera rigaiti mbotarisa msoro inao zvakare. Mutungamiri wenyika va Emmerson Mnangagwa vokumbira vemabhizimisi kuti vavake zvivakwa zvakaparadzwa nemafashamu edutu mpengo kana kuti Cyclone Idai kuManicaland. Sangano reInternational Organization for Migration rinoti wandu wevanhu vafa muZimbabwe nekuda kwemafashamu emvura aya hunodarika mazana mashanu, kunyangwe hazvo hurumende iri kuti vanodarika mazana matatu chete. Tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Tokusemina standikile mhlanga munhau dzeIsindebele.
Soku isika disenda baku VOA Ndebele.